Vati zvirongwa izvi zvaita kuti nyika iite goro rakawandisa uye hurumende yavo icharamba ichizvitsigira. Vati kubudirira kweCommand Agriculture kwakaita kuti ivandudzwe kusanganisira zvirimwa zvakaita segorosi, zvipfuyo zvakaita semombe pamwe nehove. Vati zvirongwa izvi hazvisi zvematongerwo enyika sezvinotaurwa nemapato anopikisa munyika, uye hurumende yavo icharamba ichizvitsigira.
Zvirongwa izvi hazvinei nesarudzo, asi kuti zvirongwa zvinotsigirwa nehurumende senzira yekuona kuti nyika yawana chikafu chakakwana.
Vamunangagwa vati hurumende yavo inotsigira Harare Agricultural Show pamwe nezvirongwa zvayo zvakaita semusangano wayakaita svondo rino wevarimi nemabhizimisi. Vati mashow emamwe matunhu munyika yose anofanira kudzidza kubva kuHarare Agricultural Show, uyewo vati vachakurudzira hurumende dzematunhu dzichaumbwa pasi pehurumende yavo kuti dzikoshese zvirongwa zvevarimi. Vamunangagwa vakurudzirawo makambani akazvimirira kuti atsigire mabasa ekurima kuitira kuti nyika ikwanise kutengesa zvirimwa zvayo kunze sezvayaiita kare. Mukuru weZimbabwe Agricultural Society, varongi veHarare Agricultural Show Vangoni Kudenga vati chirongwa chavo chakabudirira zvikuru gore rino, uye uwandu hwevairatidzira zvirimwa hwakakwira nezvikamu 14 kubva muzana kana zvichienzaniswa negore rapfuura. Vatiwo ivo nekomiti yavo vari kuziya pfungwa dzakapiwa nevamwe kuti Harare Agricultural Show isandurwe kuve National Agricultural Show sezvo ichipindwa nevarimi nemakambani kubva mumatunhu ese munyika. Mutungamiriri weGrain Millers Association GMA vatafadzwa Musarara vaudza Studio 7 kuti makambani ari musangano ravo ave kutotsigira varimi nechakare.
Saka isu seindustry tiri kumira nevarimi sezvatakanga tichiita makore apfuura, uyezve tine zvirongwa zvatoda kuita mugore ra2019 pamusoro pekurimwa kwegorosi, chibage, soyabeans nesunflower. Saka tauya pano zopa rutsigiro kushow ino, uyezve zvakare kupo kwatinapo kune ava vahwina munyaya dzelivestock farming.
Pashow yegore rino GMA ndiyo yapa mubayiro wezviuru 2,500 emadhora kukambani yeGushungo Dairy, iyo yatora mubayiro wekutanga pachikamu chevarimi vanochengeta mombe. Zim Parks and Wildlife Management Authority yatora mubayiro kuita basa rayo zvakanaka. Mukuru wekambani vaFulton Mangwanya vaudza Studio 7 kuti vasara chose nekukunda kwavaita.
Zvakadai hazvibudi kana kurangura kuri wani. Saka ndinoda kubhiliva kuti management yangu yese nemawekazi ari andasi vari kushanda pamwe chete kuodhera, because time yatakatora yekuprepare was too limited. We are also getting support from government yedu, zviri kuita kuti zvinhu zvakadai zvibudirire. Ende tinobhiliva kuti zvazviri kunzi Zimbabwe is open for business, zveseo nezimpacts yacho is also open for business. Ende tirikutarisira zvakawanda makore ari kutevera.
Kambani yeSeedco ndiyo yawana mubayiro wekutanga pamakambani ese yairatidzira gore rino. Kwozotiwo Zimbabwe Broadcasting Corporation ndiyo yawana mubayiro pamakambani ese ezvenhau akapinda pashow yegore rino. Varimi vahwina mubayiro inosanganisira dzimotokari, mari nematarakita. Show iyi yakatanga nemuvhuro ichapera mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.